chiri kuitika ndechekuti chakangonzwa panguva yebhajeti zvichitaurwa kunzi kozviti alawensi yedu yatanga tichihora gore rose yaakuzova sanara asi hatina kunyatsopiwa details dzekuti zvinenge zvakamira sei tazongoona nekuhora kwataita nechiizi kuti tava netax breakdown yesalari yedu iriya yecovid allowance yefixed salary yava $150 of which government is saying tax threshold is $100 apa what is $100 for a civil servant for professional saka izhira dzekudzikisa muhoro wedu tava netax takupenshenwa mari yaiya
saka varayiridzi vakatambiriswa mari chaizvo
vakawanda vedu vahora ndekudzani 250 for $300 sezvineiwo taxi iyi yaintrodhuswa yekunga pamaketi ndiwana kuti uku tatobatirwa taxi muhoro wadzikite uku mapuraizi echikafu etransporti nemafizi kuitoishadi zvakwirawo saka buying power yemari yatiri kuhora yatodzika naiwo muhoro wedu wadzikiswa
saka mati mapindurwa here nehurumende tsamba iyi uye mataiendesa rini
tsamba taiendesa nhasi araundi 10 dzemakuseni takatarisira kuti vachatipindura tatatavati tinovapa up to monday musi wa22 kuti vange vatipindura kana infact titodi dialogue chatinoda kutowedzerwa muhoro wedu kusvika pa1200 tiri kuda kuva above poverty time line request tatoisa pakare nguva yakarebesa tinoona kuti isusu tadirwa maenings chero vamwe vedu vaenda kuretirement hadzetin nothing because yes in too soft takangonyarara tichingoti zvimwewo hurumende iri kugadzirisa asi tatoona kuti hapana chiri kugadziriswa zvakutsvaka kuti isusu tiriri tirwire muhoro wedu
ko mari ikasawedzerwa zvii zvamuri kuronga kuita
semaunion ari pasi pesfozel tapa ultimatum yekuti mamembers edu havasi kukwanisa mari yavahora ishoma kudarika yavakahora muna October saka basically haichakwani hatisi kutomboenda pastrike mari haitombobvumi kuti tistrike asi hatitorina capacity haikwanisi kuti itibhadharire marents edu tibhadharire vana mafees titenge chikafu tigowana nemari yekuinda kumabasa saka vanhu vava mamembers edu haasi kukwanisa kushanda nemari iyoyo
matotanga kuregedza kuenda kubasa here kana kuti muchatanga nemvura
chiri kuitika ndechekuti machallenges ari kusiyana pamumwe nomumwe vamwe vatokonewa kutoenda kubasa tichitotaura izvozvi ndo zviri kutisunda kuti tiengage government asi collectively tinotenda nemani